Tauri wemhuri uye vari mukoma wavabheni Panavheti, vatrust Panavheti, vanoti nezuro vakadaidzwa kumuzinda wemapurisa wepolice general headquarters muHarare uko vakaudzwa kuti nyaya yacho ichaferefetwa.
Parikunzi pava nemota dzakapfuura dzichimhanyisana mota 2. Hemu pamota 2 dzaimhanyisana idzi, polisi iri kuti panga paine, tiri kufungira kuti panga paine timu yedu nemarobaries, kana kuti hamheno vanhu vakaitawo madhiri avo. Ndobva watadza kuwirirana, watanga kutandanisana. Ndo information yavasina kutipa zvizere yavata vakomana vachiri kumboinvestigata.
Vatrust Panavheti vanoti vainge vakakwira motokari inotakura veruzhinji kuenda kumba kwavo apo vakapfurwa nebara ravasina kuziva kuti rabva kupi.
Nguva shomushoma ndakanzwa sounds ichibuda nepascreen pana driver, nekuti driver anga akadzikisa hwindo rake ndichana. Saka nguva yandakarohwa ndakatanga zvinhu zvaya chinhu chaputika pandakachandakanzwa ndichoti panapa ndaita sei ndarohwa.
Vaenderera mberi vachiti vakawana motokari dzaitandanisana mbiri vasati vapfurwa.
Pakuona kandakaita ndakaona mota Hilux Innova yakaita seyabhureka. Bhureka payakaita ndopa ndakazumba. Ende kutoiona kwandakatoita ndakatongoiona zvinhu zviya zviya zvekuti ndakaiona.
Vapanavheti vanoti vanachiremba vakati hazviite kuti vabvise bara racho nekuti zvinogona kuvauraya, sezvo rakapinda nepadama rikanogara kuseri kwemutsipa. Vakaburitswa muchipatara chikuru cheparanyatwa nezuro. Mutauri wemapurisa Commissioner Ponyati vati havasati vanzwa nezvenyaya iyi asi vavimbisa kuti vachaongorora kuti chii chakatora nzvimbo. Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vaurayai Zembe vanoti kana ari mapurisa akapfuura vapanavheti pakati peguta anofanirwa kurangwa.
Munhu iyeyo akuvadza munhu kudai sezvi zvaponda munhu kudai sezvi anofanira kutongwa zvakasimbarara uye agume abviswa pabasa. Harigoni mupurisa aita zvinhu zvakadai.
Aka akasike kutanga mapurisa achipomerwa mhosva yekupfuura vanhu zvavo. Muna 2023 mapurisa akabhadhariswa mari inosvika zviuru 13 kana kuti US$13,000 kuvagari vaviri vekuchitungwiza Tashinga Mugwara naPamela Muchazorwera vainge vapfurwa pataita shop nemapurisa aita idzingirira mbavha. Vaviri ava vakakuvara. Muna 2021 mapurisa akabhadharawo mari kuna muzvare Loveness Chiriseri avo vainge vapfurwa vari mumotokari yavainge vakwira muna 2018 paroadblock muna Second and Delport Road. Muna 2018 zvakare matikitivha ECID akapomerwawo mhosva yekuuraya Chatsama Muchesa kumaobhura muHarare akagara hake muhofisi. Matikitivha aya anonzi airidzirana nepfuti. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.